dalo kupakati pamunangagwa nesu. Kana tisina kuita izozo, zimwe zese zavari kuita nevamwava kutamba pada. No way forward. Dialogue is the only answer. Patakati munangagwa ukaramba une musikanzwa wakusada dialogue. Tinoenda muno kutorera bumbiro remutemo. Tochirakidza kuti masimba tinawo. Ndava mhomho tisiti nayo. Hapana akavhotera munangagwa ndosaka takatsana gakava ku constitutional court. Munozvizivei. Akangomuka agadzwa. Zvinozikanwa izvozvo. Akagadzwa neConcord kwete nemi. Chisa mama chisa. Gukula. Saka isakati dambudziko iri ndorata kufana kudila naro. Kudila naro kuti zviite sei. Kuti muno achangira tichikurangarira inhasi. Zvamakarwira kuti munyika muve nemareforms. Ndozvatoda kuona. Electoral reforms, political reforms. But also zvakavhoterwa nevanhu zvinofana kuremekedzwa. Isu totungamirira vanhu semavhotera avakaita. Apo hatidududzi vachibhebha. Chero zvikanzi zvakamira sei, zvakaita sei. Tapedza izvozvo, nyika yoenda mberi. Tava neimplementation yeillegitimate government yabva muwana. Havasati vatanga izvozvo tingopedza Congress yedu, ndiri kutenderera muregion. Ndichivaudza kuti uyai uyai tibatsirane kwaita humwe, kwaita humwe. Ambe.